zvakare makwanani asi uri kwechitatu guri guru 3019 badirira 57 nependuro yenyaya dziriitika muzimbabwe dzamuchevo ne 57 iri muwashington dc tinonga tinokwanisa kunesu nova chechai tova ichiri kubudai isi afespeen eoa kana ini ndokawale iwatinisi ichipira zvinoti muti wakanaka ezvine inobzera kuti vovaiva impae nezvano nekudya saka nokubai confederation zimbabwe rinoti zvina zvinakura zvakanaka kuvashandi panyaya dzioro titavavo zvavanofungai vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro kenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri washington dc
Mubanizwa wenyika yekuEurope weEuropean Union shonda rapera wakawedza mubatsiro rwanopa mumwe yeZimbabwe nemari yemaEuro inoita mamiriyoni makumi mashanu matatu iyo yakanzi nangano iri yakangana nokubatsira mune zveutano pamwe nezvekudya sangano iri rinoti rubatsiro urwu ruri pasi peurova hwaro hwekubatsira Zimbabwe kwemakore matanhatu kubva na2014 kusvika na2020 uye kusvitsa mari yabatsirwa nayo vanhu vezimbabwe neeuropean union 287 million euros muzinda weeuropean union muzimbabwe watida kuti sangano iri rakapa mwe rubatsiro zimbabwe nyanzvi mune zvechikafu uye akamboshanda nesangano rechristian care reverend forbes matunga vajonga kandemiri westudio 7 kuti rubatsiro urwu rwauya panguva yakanaka sezvo vanhu vakawanda munyika vakatirana dambudziko mune zveutano pamwe nechikafu
tinoda kuti tiitende european union zvakanyanya nerubatsiro rwakadaro nepasana pekuti chokwadi nekuda kwedrought experience senyika vanhu havachina zvekudya vakawanda kurevhin nemvura inowa chiyo yava kuitishoma saka mukaona shamwari nokufunzi panguva yakama kuda vachiuda mari ine mutsindo wakadaro haitingi zvinoda kuchirumbidze kuti vatibatsira zvakadaro
tiri kuona vakaa kuti mari idzi dzichaenda kumapoka ezveutano pamwe nekubatsira nenyaya dzechikumuri nevacommunity vanenge vakaremerwa ndekuti kwamungatarisira kuti dai kuri kwaiswa mari kawanda
sekungona murugwezvanoona kuti divi redu reutano rakaremerwa zvakanyanya ende tichitarisa izvozvi zvinyaya dzaana chiremba kutaura chiremba havasi kumabara munotoona kuti kune vanhu vange vari kumaremote ezva dzakadai semaana mudzi vana dhinga nemakunze the outer circle ezimbabwe anenge aine zvakanyanya ane zveutano vanhu vano chikafu zvinobatsira vakaita ndara rwinobva mukanyika imwe kurwisana sechirwere chaine chirwere chinotadyika zvakanyanya zvekutiaa anything vanobatani vane maiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ndo anenge ane matoti Gen 5 muyao. Saka tinopinga kuti iwa kazhinji anopa private handi kuti pati hapana. Asi vavo vari vulnerable tichitarisa mamiri ekubhedha vanenge vari stable.
Tiri kuzapano European Union vari kuti vachinge vachishanda nevano UNDP nemasangano akamirira. Hurwa hwamunga akudzira hero.
Kazhinji kana taita maimages mafood aid mhando iyi humanitarian committee inokoordinatwa ne UNDP. Saka UNDP ichichishanda mande nemasanga maimages sezvakuno ndaisenza iri kuna Cricket ndo masanga anenge vakuchisedza nawo. Anenge achitadzirwa kunyamba vanhu vanenge vareka matondo venyika masangana. Isu iri hana bureaucracy kanyanya. Masangana anotogadzirirwa zvokuti kavanhu dzara ano mane ane capacity yekuenda ikwazvo kunyange zvo remotikati dzacho ane vanhu vatemwa kubatsa iro. Saka ndosaka vachienza UNDP. Ndokuti huru wakanaka because huru wakashandiswa kwemako isai.
Nyanzvi nyadzishu 11 Forbes matonga vari parunhare nyadzishu kuuzumba achonga kumiri West 7. Mutungamiri wesangano Employers Confederation of Vietnam, Dr. Israel Mwefu, vanotiri nazvino zvakanaka vashandi panyaya dzemihoro, kuti vamwe vandirwi vari kuedzawo nepavanogona napo vabatsire kuvarutsira. Vamwefu vanotiwo kungodinda imwe mari ipase zvakataurwa nezuro, hazvigadzirise upfumi kunyange zvo zvichibatsira kuti vaone yekushandisa zvo iri kunetsa kuwana mumabhanga. Blessing Zulu wa Studio 7, abata Dr. Mwefu akatanga nekuvabvunza kuti chii chingitwe kurerutsira mushandi.
Chadikana hivi ni kuta moja amwe kuti hizire kaita nashindivaro unogara pano kuoneka kuti business iri kufamba sei. Pane mukana leo kuwedzera kana mukana atipo kana nazvo. Akara pana mukana pane kuti omene kana kuti asa kumuchengeta mabasa here kana kumokira mari. Ini ndinoona kuti kuchengeta mabusiness achidziri kana zvanakawo vanhu vanogona kuzowedzewa mari. Asi kuwedza mari hazvisi directive inopiwa neswe mcos. Ikambani yatinati corporate governance structure yayo maboard director nemacommittees anoona nezvekuti vanhu vopiwa mbere kana kuti kwepe kambani inozvikwanisa yaa kuti kambani yega inokwanisa kuita decision yayo ichiona nemaia kaita mafinancial financial situation yayo mandiyo saka yaunogona kujena asi zvava tiri kuita kambani akawanda kuzara zvokuti vaashandiwa kuti kuya kubasa kwacho kuraramawo vachipa maiseri zvakasiyana siyana inokuti problem inoitire kui kana kuti remaramira sei ngunoa commitment are long term ka ikambani inofanira kuzvichengeta iona kuita zviri sustainable yoita izvozvo
amati maincentive amwe ari kupiwa amwe muira nezvezvo nemakambani
vazhinji vari kuaratima makongodzana mamuti aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mutungamiri wetanganero re employers confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanga vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7 nezuro banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakaziva kuti richadinda mari itsva inenge ichishandiswa mumabhanga sere rematano ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari muzvinafundo Elliot Masucha vanodzidzisa zvemabhizinesi paDeFi University kuHayo muno muAmerica vanoti danho ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe idanho rakanaka kana hurumende ikatevedzera mitemo nemirayiro yezveupfumi hwenyika inotevedzerwa nedzimwe nyika dzese.
Ndoona sokuti nyaya yakanaka chaizvo tichiresa dambudziko ranga ravapo rokushayikwa kwemari chero uinayo kumabeki. Zvoita kuti nyango ivo vanga vanayo pamaRTGS acho ari kumafoni wazondoti paunondotenga paya unoda kuti nhasi mishini ari kushanda zvakanaka, sistimu dzedu dziri dhawuni, wonzwa kuti hakuna magetsi. Saka kana kuita mari yokuti munhu unokwanisa kuinda bhengi wondotora kubata pake woenda wonotenga nemari iyoyo, zvinobetsera vanhu vakawanda chaizvo vanosvikira kana kureserva misha uku vanenge vachitengesawo zvivha zvavo vachitengesawo chero yavo vanawanosvika musha ichinenge ichiinda nevanhu kusaka idanho rakanaka ndoimba rakamirirwa nezvarwa zimbabwe kutoneka kuti ndariyi nokuti chirwa chorongohora mari tatiziriyorudzaora hainongodiaratidzirupo chaizvo kuti mari nyaya yava inobata mavokuzvoo dzimwenyu zvoita kuti tidemu mazuva adande mari yavo.
Mari iyi yechigiro hazviri here inflation?
Matura avo evo ndokuti inogona kutasa ifuya choti kwezvinhu nokuti vanobudira mari iyi itsva iyoyi variva voso kuti taita kuti mari yokwenyika US dollar iyi foreign currency yatinonzwa iyai inodhurisa kumablack market kuti inenge yakwanisa kuona kumabank nerei yeBZT yokureserve bank. Saka kana mari iyoyo kunze kungokwanisa kuwanikwa kubank kare vatora kutotsvedzera zvinhu zvatenga kwenyika masports aya kuti vaone mari iyoyo. Saka kupfigirwa kwedhora muzimbabwe radonha kudonha ikoko kunoedza zvinhu zvinoenderana nokuti mari yokudi yava kuwanikwa remuzimbabwe kuti manesi vende vaya vemabhizinesi vaya vasa kunoitika here mari iyo yakati chipe kumabhengi inenge yaiva reserve kana zvidaro hakwanisi kukwidza tengo.
Takambozvii vachiti mari iyo vachidini ichativa chii kuti rwenjo rwu mari yekuti ndiwai ingatsira kusimudza zviro rakaita zvamuka
tingavi mbana chorwero chokuti kanu kuti hurende ne rebe vanga nechindo chavo chokuti vachikwanisa samari kunze US dollar kumabhengi papudo pane chiri chedu kuti rwero runo kurisa kwavo kuchava kwechokwadi nokuti hurumende yedu yeZimbabwe zvava kwedu zvavi zvawanda tisina zvivoni zvinhu zvacho zvinobiswa izvozvo
kasa zvakaita industry mari yo yavari kuti vanenge vachiya kupi
ndo papa tisina kuona kuti vachiya kupi mari yonze iyoyi asotaura kwavo vatovachawedza zvitengeswa zvokuzhe havana kutitengeswa zvavatengesa kuzhe izvozvo ndezvipi nokuti tarisa maindastry hasi kushaa maindastry vasakadonhera pasi saka hatisiona kuti chii vachatengesa mhiri ikoko vawane mari yemuzimbabwe kuda ava nehomo dzavo dzavakaviga ti hatina kunge tambodzinzwa homo idzodzo
imwe nzira here yavatora kunze kweiyi
nzira yavari kuramba chitaura kana vaminister vefinance ndeyekukurudzira vanhu kuti ngavadade nechinhu chavo chinova ndiwo mari yomuzimbabwe kuti kana tadada nechinhu chedu chingakwirawo uremu hwacho ndiwo danho ratikuona isu zvimwe zvavaizviri kuitika zvokuti vanofunga kuti mutengo wezvinhu inodzaka kana vaita izvi nerimwe diva zvionese ndira iyo ndikuro kukwidza kange petrol diesel rinova ndiro rinoshandiswa kutakudza zvinhu zvichienda kumashopu kwese zvozotengeswa uko saku ndinatsaona zvinhu zvichadzaka sei nhazironi zero pano petro yakakwirazve wiki yapera yakakwirazve saizvozvo zvicharamba zvichikwidza zvinhu izvozvo
muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7 chovatarisa zvemumapepa nau anhasi muDaily News mune nyaya inoti vaEmmerson Mnangagwa neZANU PF yavo varikuedza kukoka Mike Joyce Mjuru nevamwe vaimbonzi nevechikwata chigama talks kuti vadzoke kuZANU PF. Daily News mekare mapfuta akuyamira ruzhinji rwevanhu kuti vavarire mashandisiro avaita kadhi avo yekubhanga sezvo utsori nemakadhi aya huri kuwanda. Mune nyaya pamusoro pemari itsva inonzi ichaparurwa mumasvondo maviri ari kuuya. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Madiko akadiko vashamari vestudio 7 nevateereri ndinemaitii tipandiri ndoti kutaura pamusoro pevarume ava kutitonga varume vakutitonga va handizi kuti ndine mutete here kutema ndofunga munhu wanawo kudada kucharuka kwete kunoita zvika kune bevedzeri munhu anonzi Kembo Muhati ariko here akuonawo here zvikuitwa nabusvi munoita mutsura uyo mumwe atingataurika iye ariyo fanuri kubva papinda uyo ndiye asina kutoona chikutaura chitonga aya akaramba zvake ari kuchisocha kamwe ndaita mumwe zviri nani hai vosvika pasapa zvino iye akarora zvevanekaro ndinoda Kembo Muhati mupenyu here haakuonawo zviri kuitwa nabhururu here kuti hamungomudzorawo kuti aiwa kwata kuenda hakusiriko stadiyamu taiziva stadiyamu mumugomba umo muchizara kana kukangodaidzirwa kuti musangano kwaizara zvino kana muchida kuti musangano wenyu wehusafe imi vakuru dai masuduruka mubato renyu imomo muZANU PF mune vamwe vechidiki vane musoro inofunga vanogona kufunga kuti aiwa pangati dai zvino kana muchida kuti musangano uparare zvachose kuti panga pasina pashaiwe nezita remusangano sezvakaita yekuZambia kwaive UNIP asi zvine zvautombonzwa chinhu chinonzi UNIP kana muchida izvozvo rambai muchiita izvozvo nokuti zvine zvika yanovhemba kaaiwa tabata muno amakore mangani pane chabuda here open for business pane bhizinesi rataona here kana mabhizinesi ese ari kuvhara muri kuitei varumei ana Jonathan mwoyo vanga vari right pavaitaura kuti paakataura kuti I saved a better government than iyoyo ichokwadi nokuti iyo yatove madofu yega ega madofu asingazivi zvaari kuita nokuti kana munyika nachiremba vachichemera kuti tiri kuda mari inzwai vashandi vari kuchemera nzara taisaimuone asi ndopamunotora ndege dzekubhururuka kubva pano paharare kuita Bhurukwai munoda ndege yekuhaya hamuna kukwana vanhu imi hamuna kukwana tibvireipo ibvai pazvigaro kana musingagone kutonga ibvai siyai vana vadiki variko vana vadiki kana muchida kusiya mazita akanaka kana kuti neramangwana vanhu vazokurespektai sudurukai onai zvakaita Mugabe vanhu vakamhanya mustriti vakanovabvisa tikati amugabe ngavaende Mugabe vakaenda asi tarisaimuone pakufa pavo pakufa kwao munhu wese neakamhanya mustreet wese akamhanya akaenda kanda kunovaona. Kana muchida kuti zvikunakireiwo, sudurukai ibvai mangwana vanhu tinokurevererai. Ndatenda.
Kwazwa vashamara vetu vestudio 7 ndinotora pamusoro pemazanupf. Mazanupfuka apete muso ite sevanhu vakuru. Ehe, ndatenda zvako.
Maserasei vashamarari vestudio 7 ndinomuno muZimbabwe itanzwa. Tingi isu ema private company hii dewa mbo mira mira wapoto wa chitaura na wabasu kumbo kujitaka na mare zirungura mpataka stika ipapu mabonas turungozo ama civil servant anungozo ticha kutro kupai mabonas mwezuno asakache kumbira kufuzoka kuni neke mzimbabwe ndio hiru kuma private industry chemical industry kuti dayari mbunzira wa kutu mkontrakta atendi lupu wao yere bonas chanzo ni mungu shanda chete bonus wa beri mapema ni mduwa rige tutunguona wa chungu piwa ma bonus isosu ma contract atesu kupiwa saka tino kumbira mtu mzuruwe nekiwe munu mzimbabwa wakuti waka mila si ipapo mkontract atendiru erupo o bonus kana chishanda pa kambani asisusu ndi tino shanda suguiza production asi bonus atipiwa wa beri mduwa ni mwa chungu piwa chete
wa samaria iwe studio 7 ndino kukwazisa mose mustara jesu ndino fara kwazo audio yangu ikaenda over mepo toto chemo munzvimbo yemarondera pa kambani inoitwa iyo yekwa proton mashandiro akuitwa ipapo achiazo kuti kuchiri kushanda kwebasa iri kana kuti ya tadzirira munguva yasinete kwa kundi munhu akwanise kuendana kuchimbuzi kana kunwa mvura chaizvo nemapisi ari kuita kunze nguva inei zvokunzi mvura inonwa pabreaking palanji ende mitemo yaakuitwa ipapo haisina kumira zvakanaka saka taitokumbira kuti dai kana even hurumende yambonyatsongorora mutemo iwavo kuti mutemo uchiri mutemo wenyika yezimbabwe here yevanhu vari munyika mavo kana kuti pakubatwa vanhu voranda
maradio estudio maserasei apo ndakukwazisai mese munotibatira basa rakanaka asi ndichandanga ndichida kungokumbira nokuti ndikuzivisei kana kuti muudze vakabata matomu enyika vakabata gurumwandira renyika vari kutambudza gurumwandira renyika mazvenjeo kuti kana vachinge vakundikanawo ivo vanonzi vamunangagwa EDK ndinokumbirisawo dei takwanisawo kumbotungamirirwa nevedu vatakasharudza vanova ivo vanezonichanisa vasakandira nyika kumawere kana vasingagoni zvakaoma vakomana nyika takutoraramira kune dzimwe nyika setisinawo nyika vakomana izvezvizvi zvakaoma kutozvitaura zvinhu zvoda bhuku
makadivi vateereri vestudio 7 nevashamarari ini ndinoitwa mompurisha ndiri kuHarare ndoda kungotiurawo kuti vamunangagwa vari kuona here situation iri muzimbabwe kuti haisi kukonzeresa kuti vanhu vatambure nenzara chete asi iri kutokonzeresa kubreka kwemamarriages kufa kwevanhu chaiko vana vari kusara vanherera saka zvimwe zvinhu ngavaite vachionawo vachinzwisisa nekuti techitotarisa vachiwo ndiwo mukuru vachabatsira nyika but it seems kuti vari ignorant pazvinhu zvese zviri kuitika munyika vanhu vari kungofa day and night hapana kana betsero yavari kuita munyika kuratidza kuti vane chido nevanhu zvinhu zvinoshamisa chaizvo kuti mukuru hatarisiri kuti adaro vanofanira kuchema nevanochema atenda
aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kukwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo mumashoko avataura tinoda kukumbirai kuti mutitumire mashoko enyu panhamba dzewhatsapp inoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 9825 kHz. Manieru ega ega ningu wadza 7 PM, sondo kusuka mugovera, mulinge mchitibata pa masaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manieru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisa ya noti 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiriri weEthiopia vaAbiy Ahmed vanoti munyika mavo mune runyararo mushure memhirizhonga yakasiya vanhu 56 nevasere vafa uye nzvimbo dzekunamatira zhinji dzapunzwa svondo rapera. Kurwisana uku kwakatanga nemusi wechitatu mushure meumwe murwi wekodzero dzevanhu weOromo apomera hurumende yemhosva yekuda kumurwisa. Kechipiri mumasvondo maviri vanochengetedza muganhu wenyika yeUnited States Border Patrol nezuro vakabata gonyeti rakange riine vanhu vaiedza kupinda muAmerica vasina mapepa. Vanhu 20 nevapfumbamwe kusanganisa mwana mudiki akange ari ega vakawanikwa vakavanda mudumbu megonyeti pakamiswa nemapurisa mumugwagwa uri pamuganhu weMexico nedunhu reArizona. Svondo rapera mapurisa aya akabata 30 nevaviri vakange vakavanda pasi pemabhokisi emichero. Freeman na pasi Ariguchi se zvonguva yedu yapera rigati mbotarisa zvanga zviri munhau. European Union inowedzera rubatsiro rwainopa Zimbabwe mune zveutano nezvekudya. Sanganero Employers Confederation of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi panyaya dzemihoro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika artist.